tirimo tour yedu yekufamba mumatebele north tichiudza vanhu maringe nezvebato redu retransform Zimbabwe. Takaenda nzvimbo dzakawanda, tanga tiri kumati south, tikaenda kublawayo, iko zvino tatiri muno mumatebele north. Tikasvika makuseni ano kubve kubhinga, ndokuna vakotanga tiri zuro nemamazuva. Tasvika muno tanga tichisangana nevanhu tichikurukura navo tichivaudza nezvetransform Zimbabwe, bato idzva rakafoma nevanhu vemuZimbabwe. Saka tatanga tichitaura nevanhu tichidistribute maflyers mamembers edu mamwe abva atorwa nemapurisa.
Vane mhosva yavati vapomerwa here vatorwa nemapurisa?
Pakutanga mapurisa ati vari kuvapa mhosva yekudistributa kana kushambadza maflyers pasina mvumo kubva pavari. Saka izvozvo ndozvatanga tichida kunzwa zvino kuti mutemo upi washandiswa kuti munhu unorambidzwa kuti adistribute kana kuti ashambadze maflyers. Saka zvino ndo sakanga tazouya kuno kucholo chopolice station takutaura navo kuti tinzwe kuti mhosva yei.
Saka patiri kutaura apa vachiri mumaoko emapurisa here kana kuti maakuita hurukuro asi vaburiswa?
Iko zvino vachangoburiswa nekuti ini sapresident ndasvika ndikataura nevakuru vemapurisa kuti ndinzwisise kuti sei nhengo dzebato redu dzanga dzatorwa. Saka ini kwandiri vazonditsanangurira kuti tanga tavatora kuti tinzwisisane kuti iwe ndivanani, pati yenyu ndini vanani, makamira sei. Saka mushure mekuita hurukuro kwendingati kwemaawa kana maviri ndopavazobvuma kuti vavaregedze. Saka iko zvino titori navo vatotiregedza mapurisa.
Saka zviri kureva here kuti mapurisa haachakwanisa kana kuzoteera nhengo dzenyu kuburikidza nemasamanisi?
Saizvino tinotenda kuti zvinenge zvakadaro nekuti hapana charge kana kuti mhosva yavanga vazonyasa kunyore pasi. Saka zvinenge pari zvino pakudzivisana kwataita tinofunga kuti pari zvino hapana vachateerwa nemasamanisi.
Pamutemo munotarisirwa here kunge muchitanga makumbira mvumo kumapurisa musati maita zvamuri kuita izvo?
Hakuna mutemo munodaro muZimbabwe. Constitution yedu iri pachena maringe nemaoperatoro emapato nekufamba kwawo. Hapana mutemo unotisungira kuti tange taudze mapurisa. Saka izvozvo ndo zvandavatsanangurira. Iwo vakati aiwa tinonga tichida kuita kuti muchengetedzeke kana muri munzvimbo, asi kwatiri hatinonzwisisa kuti hapana mutemo unotimanikidzira kuti tipuwe mvumo yekutaura nevanhu, zvikuru sei tichidistribute maflyers sezvitanga tichiita tichitaura zvedu navanhu.